manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Indiwe mimwe emisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza maimiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore rogaroga iro raburitswa neWorld Bank. Sondorino, runoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri, iro runoitwa mukati memasvondo maviri oga oga, runoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Chekutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafiga einflation akaburiswa neveZimstat, Zimbabwe National Statistics Agency. Ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general, kwete chikafu chete, but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore rino, tichienza tsina nezvazvazviri muna January wegore rapera. And Mustadic, Zimbabwe ndisitine the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawe iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyo tariswa ne World Bank chakaonekwa kuti chanyanyo kwira muZimbabwe, kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyo kwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zvokunyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chokutangisisa, supply yechikafu isipaita kada chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes, uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 national budget. Even zvinhu zvakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare, but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira ne more than 15%, ndo VAT, VAT iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi nerice zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete,
tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu, especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall, asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira, kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Zvinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda, wana Kunzi wa almost 45%, wana Gwaishangani Saka madimi yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda vasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anoyuga magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Raquel Kwainona, vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvinyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Ndinoita mukainitiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda ndiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndiroziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nekuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuincluda nyaya dzemadrugs substance abuse, and kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane but zvinoenderana. But pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakura tu nyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu ava ne kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness. Pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplimenta. Ndadzokera kumba kuti because mai yangu pese ndakawanda muZimbabwe but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbocreata masechesi yekutaura zvinotinesa.
Vanga vari Muzvare Raquel Kwainona vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege Russia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombe kombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apa vatungamiri venyika dzekumavirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka.
Ini kuburikidza nepersonal experience nepersonal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaizvo akaita cirrhosis of the liver. Ndikati mumwe mwana futi anga akuita zvemutoriro. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene kunoite chirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichaisa hope, ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvandanga ndichisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation center kuno kuMeton and inhospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana vemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yacho haina kumira zvakanaka. Nekutorwa mutoriro dombo kana kuti mvanje kwane chikanga chikandingopengesa vanhu zvekutodaro. Yakubata futi nevana vanga vari magrade 7 kwomba kwaita kodheinya yakofmix kwomba kwaita dori kwane chinozi tumbwa nechinopfuma munhu anongonzi ade nhasumbwa ndo zvakazara manje muno muzimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the audience vatanga tinai mukuru anga ari kuma72 ndiyanesi mwana watakabatira ngaine 12 years. Umboona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo muno muri hapo, vane madigiri varimo muri hapo. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuchitungidza tine madzimai about 400 kumusangano, amai vakatokwira pastage vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, enda mai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopora ari panapa ane 2.5 months, nekuti munhu anga kungorarama achidhaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Izvo zvino tiri kufaitira zvikuru muno mashonaland west province natiiziro tiri kumoton kuti tivhure imwe rehab kumarocation. Saka tiri mumadiscussions izvo tione makandini kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya tiona kuti tingabatsire sei vanhu zvikuru sei marocation akune disaster chaii. Uchifamba so unongoona mabhotoro ebhongo mabhotoro etumbwa uchingofamba tumapaketi tendazi tumapurastiki saka
Vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei?
Vanofona pa 0772-888-479.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo, izvo zvave kuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata Mambo Clemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central.
Ano wangu ndiye kuti atinga chamure akazvedu paizvino inya tirikungoverenga inya tinofanira kugadzira isusu nehurumende tikagara pasi sekadzuru tungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadzirise sei zvimwe zvacho zviri kuri tinyanyei vajonga vandemiri ekuti pamasoro epemombe pamakoronga kari kumaka vanhu neye zvisiri izvo asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika Communal Land Act inoratidza kuti mambo vane chokuitawo necommunal land act vane masimba imomo asi zvichifambidzana neRural District Council Act kwozoitawo kuexecutive kune zvakowo saka inyaya iri mudariro inyaya iri mugango hatingaitibvuka nezvino vajonga vandemiri asi inyaya tiva kupinza mudare toikurukura nezvayo semadzimambo toisitwawo kuhurumende kuti amuone kuti ndeyekudai ngatifarai nekuti iri kutiita zvovezvove munyika.
Asi pari kutorwa matanho iwaya ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo, semadzishe kana vakuru vematunhu muri kutangawo here maziviswa kuti ndo danho raakutorwa uye muchipindawo mazviri?
Ya, ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira National Chiefs Council ndomanzwira andinoita kusaziva kuti chokwadi ndechipa asi nomunzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai ndomusaka ndati vajonga vandemiri inyaya ine zvowe zvowe inyaya iri kutaurika zvakanyanya muparamende mese yasvika nekumadzimambo kwese yasvika nekuitungamiriri yasvika saka yamudadare mukumbiranwa chimacho muzvikuru kugara pasi kuongorora nekunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chidza chaicho kuti ndabata izvi panyaya iyi ndanzwawo izvi panyaya iyi toona kuti tingaigadzirise sei nekuti pari zvino handingataurire ndiri kudii rehurumende indongotaurawo ndiri kudii rapanga asi kudunhu kwangu hakuna chiko chake chaitika ichozvo ndongoverengerawo kune mamwe matunhu kuti ndokwazviri kuitika kwangu aabodo kueriya kwangu handisati ndanzwa dambudziko rakadaro asi tinongokomerawo kuti aiwa ngatiregei kuita zvakadai 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 nekuti vanhu vaziye musiyano uri pakati pestatelan district council ekin administer communal land tichibatanawo nesumadzimambo tinoadministra communal land zvakare zvichifamba zvakadaro
toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasisakwanisawo kurima vanhu ivo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
hungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kandemiri makatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo kunzanzi iyei gura raanhengi ndakakutauriraiye zvinezvi inini ndine gura raasekuru vangu kana naatateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini murei muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chikoro icho hazvina chakaipa izvozvo chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaipa nekuti ivo haritengeswe vajonga kandemiri kana mumapurazi hapana akatenda chirimo mumapurazi unongogara chakaipa ndechekutengesa ivo asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidoko doko chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa
aiwa tinotenda zvikuru changamire nembire
aiwa tinotenda vajonga kandemiri
manzwa hurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza muonero yehurumende yeamerica
pakupera kwegore ra2023 america yakabudisa pachena chirongwa cherussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemulatin america chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweukraine nenyika dzepasi rose russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neamerica zvino russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuafrica musi wa12 kugadzi hofisi yeunited states state department's global engagement center yakabudisa pachena chirongwa cherussia chokuparadzira manyepo mulatin america ikazivisazve kuti russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi african initiative chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveamerica muafrica chokwadi ndechekuti african initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yerussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyaishandiswa kulatin america yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira ukraine mukurwisana kwayo nerussia chinangwa cheafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveamerica muafrica chimwe chezvinangwa zveafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neamerica munyika zhinji muafrica zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria african initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuafrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neamerica izvi vari kushandiswa vasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neamerica Mukuru we Global Engagement Center wa James Rubin vanoti Russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo. Mupepeti wenhau dzepadande mutande reAfrican Initiative ndiATEM Sergeyevich Kuriev uye vazhinji vanoshandira bepanhau iri vakatorwa kubva kuVagner Group iro raitungamirwa nava Yevgeny Prigozhin vasati va va James Rubin vanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative neAfrican Kalashnikov padande mutande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo angari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanono Kawande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi charova Dynamo 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe cheteyo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tepsiwa Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda, tinotenda kuti takwanisa kuuda uye tichitambira pamushamo.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri tovaso kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka nekuti tikarasa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobva tikumberi uku kunoratidza kuti kune basa nekuti takatarisa paDynamos vakomana vainayo vane pawa chaizvo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBoto Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa 2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakudanwe anonzwa achitarisa gemu ratiri kutarisa nhasi iri tirikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vatedius Bhunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora
sidzi league yavo iri kutanga next week tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gorumuri Dynamo.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vayamasa nomunangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabatashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti muraro zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda bako VOA Ndebele.